Vashtara ne Studio 7 nasi mushure mebudiswa kwakaitwa mujeri nezuro valasi mainge hamana vatungamira madzokere vati kugara kwakaita mujeri kwenguva refu hakusi kuzovaoresa moyo panyaya yekurwira kuti munyika muve neshanduko munyadze zvematongerwo enyika vamainge hama vati vari kuda kuti munyika muve neutongi hwejekerere vachiti vachashanda zvakasimba nevamwe vavo
indungu tarisira kupfuurira mberi nepandakasiya ndinge ndichibato chikamu changu mukuita zvose zvandinokwanisa kuita kuti tive tiine Zimbabwe yakanaka, Zimbabwe ine utongi hwakajeka, Zimbabwe ine budiriro, Zimbabwe inorespekta kodzero dzevanhu, Zimbabwe inorespektwawo nedzimwe nyika pasi pose. Saka tichaenderera mberi nebasa iroro.
Mashoko avamainge hama atsinhirwa navamadzokere avo vati vacharamba vachiita zvematongerwo enyika donzvo riri rekuti munyika muve negutsa ruzhinji.
Zimbabwe yatinoda iZimbabwe inenge ine mutemo. Zimbabwe yatinoda iZimbabwe inenge ine nzira dzokupedza urombo. Zimbabwe yatinoda iZimbabwe inenge ichiisa chikafu pamatebhuru, ichiisa raramo pamatebhuru, kwete Zimbabwe yekuti vatungamiri vanofunga kuti kupedza urombo kupedza varombo vachipera nenzara vachipira nezvirwere. Asi Zimbabwe yatinoda tinenge ine nzira dzacho dzakanyatsonaka dzekubvisa urombo. Tichitarisa chiri mukatarisa taitarisa National Development Strategy 1 patinge paine pfungwa dzakanyatsonaka mukatarisa pane zvimwe zvacho. Asi Zimbabwe yatinotadza kuti havazoiti semanyorero avanenge vaita. Saka Zimbabwe yaane mbiri yekunyora magwaro akasionaka sitereki panyaya yebudiriro panyaya yedevelopment. Asi kuzozviita zvinhu zvacho hazizokwanisike zvisike zvichibuda.
Vamadzokere navamainge hama vati vachabata basa vari kuMDC Alliance inotungamirirwa navanelson Chamisa. Vamainge hama vati kusawirirana kuri muMDC hakufanire kuita kuti veruzhinji varase gwara remusangano wavo, vachiti chakakosha ndechekuti zvido zveveruzhinji zvitungamidzwe mberi.
Kuridziro yangu ndeyekuti vanhu vasakanganwe chinangwa chakafomerwa bato. Saka chinangwa chakafomerwa bato ndochinofanira kuti tungamirira mumadecisions ese atinoita. Bato iri harina kusarudzirwa mazita evanhu, bato iri harina kusarudzirwa vanhu, bato iri rakasarudzirwa kuti rive iro bato richapa utungamiri hwakajeka hwakasiyana neutungamiri hwatiri kupiwa nehurumende iripo yeZANU-PF. Saka tiripo pakuti titore Zimbabwe tichibvisa kuEgypt tichiendesa kunyika yeCanaan. Saka nyika yose yeZimbabwe iri kutarisira kuti MDC ndo ichaita basa iri. Saka vanhu vese vari mubato muutungamiriri havafaniri kurasika kubva pagwara iroro.
Vamainge hama vakurudzirawo mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vagare pasi vataurirane navachamisa kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Hurumende iripo iri kutonga yeZANU-PF ino nhoroondo yekuti kana pasvika panyaya dzekuti vanhu vataurirane kugadzirisa zvinhu zvine musoro zvakanakira nyika yedu havadi. Pese panoitwa nhaurirano vanenge vachingotarisa nyaya yemasimba chete kuti nhaurirano iyi ichavasiya vapapi munyaya dzemasimba. Even zvikavapa masimba asi zvichiuraya nyika ivo havanene nyika. Saka ndodambudziko riripo kuita nhaurirano neutungamiri hwezano uripo nekuti havazive chinonyatsonzi nhaurirano chaicho chaicho uye nechinangwa chaicho chaicho chenhaurirano.
Asi vamunangagwa nebato ravo reZANU-PF vanoti nhaurirano dziri kuitwa pasi pegungano repolitical actors dialogue kana kuti Pollard, vachiti vese vanoda kuzvenhaurirano vanofanira kuuya kuPollard. Vachamisa nekune rumwe rutivi vanoti havasi kuzoenda kunhaurirano dzekuPollard vachiti gakava riri munyika rinotangira panyaya dzekubirirwa kwavanoti kwakaitwa sarudzo navamunangagwa avo vanoti vakahwina zviri pachena. Vamadzokere vakurudzira kuti patsvagwe nzira dzekugadzirisa kuti sarudzo dzisabirirwe.
Kurudziro yandinokwanisa kupa ndeyekuti pange paine nzira dzakasimba dzekudzivirira kubirwa kwemaelections kwesarudzo. Nenyaya yekuti MDC yakabvira kare ichingohwina maelections.
Vamadzokere vati ivo navamainge hama vakashandisawo nguva yavanga vari kujeri kuwedzera dzidzo yavo, asi vanoti kujeri hakuna zvikwanisiro zvokuti vasungwa vanenge vachida kudzidza vaenderere mberi nedzidzo vachipika zvavo.
Nekuti mukapinda muhoo inenge ine vanhu 500. Munokwanisa kuona kuti vanenge vachiita zvechikuru vanenge vari 60. Pa60 pavo popata 45. Saunenge kuona kuti no, apa vakwanisa pane vakaita zvechikuru. Asi dai kuti kwanisa kwacho kunge kuti zvibudisa pundutsi. Dzau zvichiitwa nevakadini? Nevakawanda. Nekuti mukatarisa kana tertiary education. Vashoma vari kuita zvetertiary education. Panguva inoiyi, sepachikurubvi, paingoti inini. Nalasi mainga hama. Ndaiti zvinouzu Robert Martin Kumbo rakazotangawo futi kezvinezvi. Last nainga hama achiita religious. Achiita Bachelor of Arts in Religious Studies and Theology. Ndimwe chete kuti kuona kukumbura. Ndichiita Bachelor of Science Honors degree in Development Studies. But uchiona kuti no, vari kuita madhigiri aya. Tinguri vatatu chete pachikurubvi. Asi vanokwanisa kuita madhigiri aya. Vanokwanisa kutopfuura 400 vari pachikurubvi. Asi nyaya yekuti hapana zvikwanisiro. Uye hapana zvino hapana rubatsiro rwakanyanyondangana nezvizvi pamusoro.
Vamainge hama navamadzokere vakasungwa pamwe chete nedzimwe nhengo dzeMDC 21 vachipomerwa mhosva yekuponda mupurisa vaPetros Mutedza panzvimbo yemabhizimusi iri mumusha weGlenview muna 2011 pamhirizhonga yakaitika panzvimbo iyi ine chekuita nezvematongerwo enyika. Vakazobatwa nemhosva yekuponda vamutedza nedare repamusoro reHigh Court vakagara mujeri kwemakore masere asi vakazowanikwa nedare reSupreme Court nezuro vasina mhosva panyaya iyi. Pakutongwa kwenyaya yavo, nhengo dzeMDC idzi dzaiti dzaishungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.